Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba zimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa muBulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
VaMunangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxillia Munangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi VaMunangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Muhadi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchingurika Shiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezano PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents.
Nave kukadza zvino komiti zere yepolitburo yeZANU-PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri webato vaviri. Sekutaura kwandaita ndiComrade Chiwenga naComrade Muhadi. Sachigaro webato ndiComrade Opa Muchingurika Shiri. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa ndiComrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anoona nezvemadzimai uku vatinoma chakaire vachiitwa munyori anoona nezvevechidiki. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndivo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapowo mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa namai Chidosa Nyatwe. VaMunangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita savaWebster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira mai Joyce Mujuru panguva iyo VaMunangagwa vaikwikwidzana namai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navasupa Mandu Wanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 chichaitsigira mai Grace Mugabe kuti vatore matomu kubva kumurume wavo hurumende yavamugabe isati yapidigurwa nemauto. Vashamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political commissar vaJames Makamba avo vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu. VaManduwanzira vaitwa munyoro anoona nezvematunhu. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvinezvi yasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro vana Shamu, vana Supa, vana James, inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika vaRashwit Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Ticharangarira vashamu vachinyadzwa zvikuru vachinzi vaitsigira mai mujuru zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu hangu ane ruzivo nezvekuti basa remusangano ringafambiswe sei uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawa yonezuro dzapiwa mukana wekuve nemhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava avanoti Muzvare Samkeliso Chuma, Vamelusi Nyati navatamutsanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 Ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndiMuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas. Vanhu vanoita presha, vanhu hachachitenga, but this year iri totange tisata kutombosvika paChristmas. Saka ndingangoti business riri low, hakusinyatsa kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndo yatinosowanzoitawo mari, but this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
This days hakuna mari, petesa kangwe tikangona maMerry Christmas but hapana mari mumutu kana kutwerera kana coin kana kushaya vanhu vakaomerwa wezi kuti zvinofamba ndonge mari ichitenderera
amai Jane Sanue mumwe mutengesi vatiwo kushaika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzirira vana pakuvhurwa kwezvikoro
tasanawo neholiday yasvika izvi zvakaoma vanhu havana mari haisi kutenderera tachitarisirawo kuti neholiday zvinogona kufamba but vakaipa hakuna mari kunzi upenyu hwakatotiomera vana vadatsvagira nzvimbo dzemagrade 1 ndoparikupa mari dzacho vati haa mari hakuna
nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ina hakukatyamadzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani
tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi muchirungu vanoti low wage economy zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera iyo iri low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vayavaya urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda
vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika asi mumwe wevechidiki vahwanda kapesa vati vagadzirira kisimusi zvakakwana
vabereki ini ndikufairwa nekrismasi zvaizvozvi krismasi iri kundiita bho kukonzi ndozorakazvara yes ndagadzirira krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunoroserwa namadhambadheni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino kisimisi change ichicherechedzwa musi wesvondo asi vazhinji vachichema-chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amai Yuda Swanda vati matambudziko akaita sekushayikwa kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Christmas yegore rino hapana kunakidza kwaitaita nekuti tatambura chikafu chedu chese tiri kuora mumatirizi kuburikidza nokushayikwa kwamagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero tinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRubert Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikanwa pamhemberero dzakaita semusi wekisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kubatidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Christmas iyi ive Christmas yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscott kuGweru vachaus mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanange vachifara.
Christmas yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadziri kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa naona vagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti kisimusi itambike zvakanaka.
Haisu vagari kuBikita hakuna kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kutoa hatina magetsi ekupomba mvura vezvese vati hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa25 December iri zuva rekisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezesa kuti isadzime magetsi kunopombwa mvura.
Saka tatangofanana nemwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti tisikwanisa kuwana kupomba madhorobha. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaa bari zvese iringotipawo mapromises kana zvizvavo zvinenge zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisati ndaona kuchepa chepa kwakaita kwakanzurwa. Pasinzi madaro, chanivestigate, tonyora, tonyora statement. We can go through statements. Kuti, we investigate, kuti, dikomende paninya satanzo. Wasata mbo komplena watiri mkanzo.
Atina kwanza kubata gurukuta rezo imando ze moto munyika, wasoda jemu. Seso wange wasiri kudaira nare mboja yavo. Atifaka uza watu oruwe nao, kuti vano tarisira kuti muswe kisimus magetsi anenge ariko munyika, kuti vano afare. Zesa ilutaza kuwa anisa magetsi, nekuda kwe kushomeka kwe mvura mudamure kariba, uye kukundikana kwe urumenda kukadzira magwenya e magetsi macha munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika, kurugune tsao, seso zesa ili kutatarika kubadara zvikwereti. Ndaka mira Studio 7 Masvingo, jini Godstream Timba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemudzinda weCapitol musi wa 6 2021 yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika parizvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend holders 24 ndobva tagadzira mabhedzi aya ndobva tapedza ndobva tazoshare namanti send holder imwe chete 2 beds svika takwana test takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Christmas iri kuya ihamu mumwe noumwe nemhuri yake tiri kutofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa punduso iri ndiva Igwani Piki avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru. Nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka, varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Chandokurudzira igredi nekuti quality yegariki anga ari mazihondesa zvokutiwo pagrade vapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka. Pavangotisedzei kunyange takafara taona sekuti grade yakatidzikisirei.
Asi vabhatse onyabadza vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association, vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaitwa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugrade repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chino chese muchitanga munoita machallenge vanopangidzwa kukura kwegarlic zvinoita kana yarimwa nemutoo wakanaka. Tinoita nechekuti vanorimira pamwepo, asi maitiro vanoita ane mugomba yavo zvinosiyana. Vamwe vanoisa manyuwa mashoma, vamwe vanoisa mvura shoma, vamwe vasakurire zvakanaka sora rodya manyuwa. Ika grading ndo critical element. I think wakaona vega mutsauko wake kuti tinorima namaivi, asi onai mbeu dzavo dzakakura kupinda dzangu. Saka first crop, I don't think we can master everything.
VaElias Nyamombe vanoti chakanakirawo kurima garlic, tsangamidzi neturmeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudze wemombe, uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume, amai Roger Stole, vanozivikanwa saamai Bhinya, vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ndandafunga kuti ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho, ndikatenga chimombe uchakati inini chengo chingava chimwe, ndoona vamwe wokubatanidza naye zvofamba ndobva nechishuvo.
Mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira, uye projekti yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. VaMatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima, uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus, uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi vega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana-siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana-siyana anosanganisira ZimTrade, uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga anozivikanwa neremagitare rekuti Titans, uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvans Zininga weStudio 7.
Andagarara around 5 a.m. maxim. Nakataumerera. Ndamzwana kudzikirirwa kana mata. Vashakashaya basa. Pagarepo ndakazunzwa mupande panze. Pandakavhura windo napepuka. Ndikaona kusina makore panze.
Gitare takamatanga mugore ra 2015.
Hama, shamwari, vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Pandakatanga zvemagitare ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vazaziva kuti ndozviri kuitika, kunyange mazikoma angu, nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Ndinorangarira rimwe remazuva mama vachinditi haungamaisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita, music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi, vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism, vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges ekushaya mari yekurekoda music nemari yekushuta mavideos ane quality. nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva izvokuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiende pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yese Zimbabwe.
Hama, hama muri migu, hama.
Vanoda kukubata vanokuwana ikupi?
Kune vese vanoda kutibata pa phone kana pa WhatsApp tinowanika. Namba ndozinoti 0775523446. Uyezve pa Facebook tiripo page redu rinonzi Titans, Titans Crits. Pa Instagram, pa Twitter Titans Crits. Pa YouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadiwo kusiyira vanokuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwaa.
Izvezvi ndine damba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope Album rine masongs anokwana kusvika iWhat Cove rakabuda riripo paYouTube. Chikonzero takariti Hope Album ndechekuti tupa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka. Anodzinira vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvavo zvichaita nani. Ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iri takashanda na Legion, takata kolabo na Legion, na Lifire, na CLD, na Haina. Producer wealbum iri anonzi Majestone Flex.
Moti wanisa uzororo patinozamira minamato. Moti pao minduro ndakagurira mujangwa. Musina kana chiedza Tiamure yo shorwaza inzwayo minamato wondo yangu ingorie rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazo uya wondo yangu ingorie rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazo uya ndakakurira munamo ishe wangu Ama tese zakaenda ndipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa angori matongo wandinopa angori masango baba minamato daire minamato uhope ingawani ndinorota baba minamato daire minamato Ndinorota baba wondo yangu ingorie rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazo uya wondo yangu ingorie rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazo uya kuchema kuita kunge mutemo kusuwa ngakubude muhana yangu Misozi yangu ngaibudire bunduzo Misozi yangu ngaibidizire rukare Iyo namo yakandionesa chitsuku Autano auna kumira mushi Baba tinozama zama 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 asi zvinoramba Patino bata 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 mumishando zvikufamba Wondo yangu ingorie rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazo uya wondo yangu ingorie rukare zvimwe hazo zvimwe zvingazo uya ndakakurira munamo ishe wangu ama tese zakaenda ndipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa Angori matongo Wandinopa Angori masango Baba Minamato Daire minamato Uhope Inga wani ndinorota Baba Minamato Daire minamato Uhope Inga wani ndinorota Baba Wondo yangu
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga manzwa muhurukuru yanga achiita aina Ivan Zininga we Studio 7. muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezero rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repolitibilo. Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kubulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengeserawo migwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezuro rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.